Simbi simbi apa kuti chidaro ndeyekuti mari yemabhondi haichatengi. Mari yekutambirwa namaticha yava equivalent to $75. Saka varairidzi vanhu vane mhuri vanenge vachidawo kutengera mhuri dzavo chikafu, vane vachidawo kuloja, vanenge vachida kupeya kumautility bills emvura nemagetsi, uyezve vanhu vanokwirawo makombi vachienda kumabasa, makombi akakwira, zvinhu muzvitoro zvakakwira, kumafamasis uku mushonga wakutengesa neus dollar, madhokotera ari kudawo cash up front, ende cash yavari kuda iri in foreign currency, either maus, mapula kana marandi. Saka varairidzi vareruka somuchawatamwa nokutsvaguni somutakura.
Koivo vehurumende zvavari kutaurawo wani vachiti mari dziriko idzi dzakangoenzana, hazvisi kushanda here?
Tinoonesa mapolitician kunyepa, nokuti izvezvi muzvitoro mese mapurizes akapegewa zvichienderana nemaus dollars. Chinhu chinoita 82 bonds chinoita $16. Saka mapurizes atovako kuti vanhu vese vezvitoro ava they spend mapurizes against us dollar, ende zviri pachena kuti us dollar riri pamusoro ka 5 times to 6 times pane bond.
Munoona here hurumende ichigona kutambirana nechikumbiro chevarairidzi ichi?
Hationi kuti zvingarambika, nokuti chokutanga ndechekuti even masalaries ariko akatomanegosieta in us dollar. Saka kuti azongoerekana ava mabhondi kwakuti zvichinda munoopena mamwe maakaunts emabhondi, tinoona sekuti kumbira varairidzi masikati zuva rakacheka nyika, nokuti masalaries ese akapiwa in foreign currency kakatoda kumachinja kuti timauye kumabhondi, since mabhondi asina kuzana neus tinenge tifanira kuti titoenda patebhu tonotaurirana dziri nhaurirano dzemushandi naemployer. Saka izvi zveone armed bandit zvehurumende zvekuti inongomuka yakafunga zvainoita, handioni zvichishanda.